Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 7 2018. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbi vamakurukota ehurumende vaSuperman Ndiwanzira, vaSevia Kasukuwere nemukuwasha vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimba chikore vomiswa pamberi pedare. BMDC neZANU PF vokandirana makobvu nematete nenyaya yekuda kuratidzira kunonzi kuri kurongwa nebato reMDC. Musarudzo dzemuAmerica, bato remutungamiri wenyika vaDonald Trump remaRepublicans rinokunda musarudzo dzedare reSenate asi richikundwa mudare repasi reHouse of Assembly nereDemocratic Party. Mabhara nemukuru wehurumende kana kuti Registrar General waClement Masango vanoti kushaya mari yekunze kwave kuvhiringidza basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko uye varumiriri wenyanga South mudare reparamende vaSuperman Ndiwanzira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva mbiri dzekushandisa masimba avo zvisizvo pavakanga vachiri muhurumende. Nekune rumwe rutivi, vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere, mukuwasha wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe namuzvina bhizimusi ane mukurumbira vaVikinel Chivayo vanga vari mumatarewo nhasi nemhosva dzakasiyana-siyana. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaManduwanzira avo vakazvipira kumapurisa nezuro pavakapinda munyika vachibva mhiri kwemakungwa mushure mekunge mapurisa aratidza kuti ane nyaya dzaari kuferefeta dzine chekuita navo vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva mbiri dzekushandisa masimba avo zvisirizvo pavaiva gurukota rezveumhizha hwokufambiswa kwemashoko. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Chakandida vaudza dare kuti vaManduwanzira vakapa basa kambani yanachipanga mazano yemegawatt kuti itire kambani yeNetOne basa pasina kuonekwa kuti kambani iyi yainge yakakodzera here kana kuti kwete kuti iite basa kana kuti kuendwe kune inodaidzwa kuti tenda. VaChakandida vatiwo vaManduwanzira vakatarisana zvakare nemhosva yekupa vaiva mubatsiri wavo kana kuti personal assistant vaRaymond Tawanda Chinembiri basa repamusoro muboard repost and telecommunications regulatory authority of Zimbabwe vachityora mirau yekutongwa zvakanaka kwemakambani kana kuti corporate governance pamwe nezvakanga zvatarwa nedare remakurukota. Rimwe remagweta vaManduwanzira vaSelby Wacha vaudza dare kuti havasi kufara kuti vaManduwanzira vakarariswa kukamba yematapi nezuro iyo yakashorwa kare nematare ayo akati kamba iyi haikodzere kuti ichengeterwe vasungwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Mashoko aya atsinirwa nerimwe gweta ravaManduwanzira vaBrian Hungwe vataura neStudio 7 papera dare.
Kumatapi inzvimbo inochengeterwa vasungwa iyo yakanzi nedare repamusoro romunonzimbawo reHigh Court haisi nzvimbo yakanaka kugara vasungwa, uyezve vasungwa vanogara vakamanikana kana vachinge vasvikako, uyezve matoilet arimo mumatapi asi anokwanisa kuti vanhu kana vachinge vapinda vanyatsogara nokurara zvakanaka. Nechidanho chakanga chotorwa neHigh Court chakafanana naichocho zvabva zvashamisa kuona vaManduwanzira vachinzi kwanzi vainde vanorara kuvarare usiku hwese vari koko.
Zvichitevera chikumbiro chazvitswa nemagweta vamandu wanzira chekuti vapiwe mukana wekutonga vachibva kumba, icho chisina kupikiswa nehurumende. Mutongi wedare vamishirod guvamombe vati vamandu wanzira vabhadhare zviuru zviviri zvemadhora semari yechibatiso vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo, vasiye pasipoti yavo kudare, vasavhiringidzane nevafakadzi vadomwa mudare, uye kuti vasiye kudare magwaro emudziyo inokosha zviuru zana zvemadhora kuti vagokwanisa kutongwa vachibva kumba kwavo. Vahungwe vatiwo vane chivimbo chokuti vamandu wanzira vachachenurwa nedare.
Ivari kutiko nyaya vakatarisana navo inovashungurudza zvikuru pakuti havaoni mhosva chaya chaya vangadzi vakapara. Machajizi maviri avari kupomodzera wavo haana udzamu, haana uremu hwokuti anganyatsomira pamberi pedare redzimhosva. Mutongi wedzimhosva akati vamandu wanzira apa makapara mhosva.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova gurukota rezvematunhu vasevhia Kasukuwere, avo vari kupomerwawo mhosva dzekushandisa masimba avo zvisirizvo pavaivayo muhurumende panyaya yekutengwa kwemastendi dzinosanganisira mukoma wemudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, amai Shuva Junior Gumbo Chuma, vanzi nedare nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa21 Mbudzi. VaKasukuwere vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavaimbova gurukota rezvevechidiki pavanonzi vakapa basa kambani yeBrainworks kuti imire pakati pehurumende nemakambani anochera zvicherwa akaita seUnki Mine neZimplats munhaurirano dzokuti makambani aya atevedzere mutemo waimbovapo wokuendesa upfumi kuvatema pasina kuendwa kutenda. Asi VaKasukuwere vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi vachiti zvose zvavakaita zvaive mugwara. Tichiri mumatare, nyaya yanga iri mumatare zvakare nhasi. Mukuwasha wevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasimba Chikore, avo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapamba muzvare tsitsi dzakeyo, avo vaive mushandi mukambani yeZimbabwe Airways iyo yavanoshandira, vanzi vadzoke kudare musi wa14 zvita apo pachatanga kutongwa nyaya yavari kupomerwa iyi. VaChikore vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti muzvare dzakeyo munhu ari kuvanenedzera mhosva yemanyepo nepamusana pekuti vakange vavadzinga basa. Mune imwewo nyaya, mutongo panyaya iri kupomerwa muzvina bhizimusi nemukurumbira vaWicknell Chivayo yekushandisa mari inodarika mamiriyoni mashanu emadhora yaifanira kushandiswa muchirongwa chemagetsi ezuva kugwanda, wanzi nedare uchaturwa nemusi wechina svondo rinouya. Nyaya iyi iri kubatawo vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge, avo vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avo zvisirizvo pakupa kambani yavachivhayo Intratech basa rekuita ongororo yechirongwa chemagetsi ezuva ichi kana kuti feasibility studies. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
America yakapinda musarudzo dzepakati petemu yehurumende nezuro idzo dzakaona bato reDemocratic Party rechikunda reRepublican Party zvine mutsindo musarudzo dzedare reparamende repasi kana kuti House of Representatives, asi reRepublican Party richiramba rakabata utungamiri mudare reSenate. Sarudzo idzi dzakaonawo madzimai akawanda achipinda mudare reparamende pamwe chetewo nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvave zvizvarwa zveAmerica. Verudzi rwekutanga kugara muAmerica kana kuti Native Americans nengochani vakasarudzwawo kekutanga kuve nhengo dzeparamende pamwe nekutora zvimwe zvigaro. Mudzimai wekuSomalia ave chizvarwa cheAmerica Ilha Omar naRashid Tlaib vakavewo madzimai ekutanga echitendero chechiMoslem kusarudzwa kupinda muparamende. Zvigaro zvose 435 zvevamiriri veparamende pamwe nezvigaro 33 zvenhengo dzeSenate zvakakwikwidzwa kusanganisirawo zvimwe zvigaro zveutungamiri hwematunhu ose. Sarudzo idzi dzakaitwa pakati petemu yemutungamiri wenyika vari vebato reRepublican vaDonald Trump. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvave zvizvarwa zveAmerica zvakavhotawo musarudzo idzi nezuro. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Tabata mfundisi Isaac Mwase avari mudunhu reMaryland muno muAmerica vari mubhodhi resangano reAfrican Immigrant Caucus.
Zvakandifadza zvikuru nekuti pane vakati kuti vana veAfrica vanga vari musarudzo iyi. Pane mumwe wandinoshanda naye muAfrican Immigrant Caucus anga achitsvaga chigaro kuMontgomery County. William Jawando mwana webaba vekuNigeria namai vemuno muAmerica akakwanisa kukunda achazove mumwe wemacouncilmen emuMontgomery County. Chinofadza nekuti ari wechipiri akwanisa kutora chigaro paMontgomery Council. Ike Leggett angari county executive ndiye mumwe akambove nechigaro pacounty council. Saka zvinhu zvaita kuti tipemberere zvikurusa.
Tiri kuonawo kuti sarudzo idzi dzaitawo kuti madzimai akawanda anga achisarudzwa kupinda mudare resenate pamwewo nevemamwe marudzi. Munotambira sei chiitiko ichochi?
Zvinofadza zvikuru nekuti sezvandataura ndatanga ndichitaura newepedyo. Asi kana tichiongorora zvanga zvichiitika munyika yose, vanhukadzi vakawanda vakwanisa kupinda mucongress. Zvakare pane mumwe achave first African congresswoman apinda mucongress wekusomalia apinda. Zvinofadza chose.
Zvii zvingadzidzwa nevana veZimbabwe nemaitiro akaitwa sarudzo iyi?
Sarudzo yaitwa muchinyarare pasina kubikana, pasina kurwisana. Kana vanhu vachitsvaga chinzvimbo vanga vachiedza kuti inini ndinokwanisa kubatsira nyika nenzira yakati. Kurwisana kwangu kuri kurwisana kwemazwi, kusiri kurwisana kwekuti munhu anokuvara kana vanhu vanopedzisira vafa. Chinhu chakanaka, chinhu chinofanira kudzidzwa nemuriri dzese dzenyika dzepasi rose.
Imiwo muri chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, makakwanisa here kunge muchipindawo nekuvhota musarudzo idzi?
Ndakapinda ndikavhota, asi ini ndakaita inonzi early voting. Masvondo mairi apfuura ini nadzimai takaenda kupolling place iri pedyo nekwatinogara kuno kuBaltimore. Tikanovhota hazvina kutombotitorera but 15 minutes kubva patakapinda tichibuda. Zvanhu zviri nyonyore, zvakarongeka, zvakagadzirika zvakanaka.
Mataura kuti munoshanda nesangano reAfrican Immigrant Caucus, mungataurawo kuti zvii zvarinoitawo musarudzo dzinoitwa muAmerica?
African Immigrant Caucus takaitanga kuti tikurudzire mhuri dzenyika dzeAfrica kuti vave vanopindawo munenyaya dzematongerwo enyika. Tiri kukurudzira mhuri dzenyika dzeAfrica kuti kana zvinhu zvanaka muupenyu wenyu, kana pane chido, pindaiwo imomo mune zvematongerwo enyika. Motsvaka bato rinobvumirana nezvamunokoshesesa, mopindawo kuti mugadzirise zvinhu. Chimwe chinhu chinofadza, ndine mwana anogara kuCanada, naiyewo kuCanada ikoko akatsvaga chinzvimbo as a councilwoman. Neimwe nguva muchada kuti mumbotaura naTarisai Masel akakwanisa kuuya anokurirawo ikoko kwaari. Mukatsvaka zita rake paFacebook munoriona, muchiona achipiwa mhiko yekuve councilwoman.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica, mufundisi Isaac Mwase varizve nhengo yebhodhi resangano reAfrican Immigrant Caucus vachitaura vari parunare muBaltimore muMaryland neStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge, musi wechina 8 mbudzi. Mutoko, musi wa 15 mbudzi. Harare, musi wa 21 mbudzi. Gwanda, musi wa 26 mbudzi. Lupane, musi wa 28 mbudzi. Toguma Nebulawayo, musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Pratsedes Jeremiah, mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Mabara nemukuru wenyika vaClement Masango vanoti bazi ravo riri kubatwawo nekushayikwa kwemari yekunze izvo zviri kuita kuti vatadze kushanda nemazvo. Asi vanoti hapana chizvarwa chemunyika chinofanirwa kushaya magwaro ekuzvarwa nechikonzero kana chipi zvacho. Taura Ishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatapi venhau muBulawayo nhasi mushure mekushanyira mahofisi avo mudunhu iri, vamasango vati bazi ravo riri kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda zvinosanganisira kushomeka kwevashandi pamwe nenzvimbo dzekushandira. Vati zvisinei kuti vanoti munhu anoda gwaro rekufambisa anofanirwa kuriwana mukati mevhiki ina, bazi ravo rakakwanisa kupedzisira kupa magwaro aya muna kubvumbi, vachitiwo kushayikwa kwemari yekunze kuri kuita kuti vatadze kugadzira magwaro aya.
Paratinoshandisa kunyorera mapasipoti kuitira zvitupa rose iroro rinogadzirwa kushe kwenyika, saka tinoritenga nemari zve yekushe kwenyika. Inova iye zvino iri kunetsa kuwana. Inodiwa kuti kutenga mafuta, petrol nedizel, kubhadhara magetsi, kubhadhara mishonga. Saka nesuwo tinomirawo musaraimo tine zvikumbiro zvedu. Tinotora nguva yakareba kuti tiwane, uye kunyange tinoseketa kupuwa, imwe nguva tinopuwa chikamu mari yetinenge takumbira.
Pamubvunzo wekuti kune nyaya yekuti vamwe vanhu vari mumatunhu eMatabeleland vanonetseka kuwana magwaro ekuzvarwa nekuda kwenhoroondo yegukura hundi, vamasango vati vanoziva nezvenyaya iyi asi vati bazi ravo riri kuita zvose zvarinogona kuti munhu wose awane magwaro ekuzvarwa. Vati hapana chizvarwa chemunyika chinofanirwa kushaya magwaro ekuzvarwa nekuda kwechikonzero kana chipi zvacho.
Tisingatombotarisi kuti uri wokupi kana kuti wakaita sei kana chii chikonzero chakusvitsa pano usina kunyoresa. Munhu wose anoda kunyoresa kuti akasvagwa rini kana kuti anoda kutora chitupa ngavave kuofisi. Heri kana pane zviri kunetsa zvinotaurwa tiri muofisi oona kuti mwe vanobatsirwa sei. Hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo. Kwete.
Panyaya yekuti vanhukadzi vakawanda vanotadza kutora magwaro evana vavo ekuzvarwa kana vaenda kumahofisi aregistrar general vasina vana baba vevana ava, vamasango vati mutemo wemunyika unobvumidza mubereki mumwe chete kunyange munhukadzi kuti akwanise kutora magwaro aya pasina dambudziko.
Kunyoresa mwana hausi mutemo kuti ngapawe baba namai. Kwete. Mai kana varipo vachingokwanisa kutaridza kuti ndimai mwana wakazvarwa papi, kana vaine tsamba yekuchipatara kana kuti vaine hama dzinouya dzichivareverera kundi zviripo zvakaitika. Mwana anonyoreswa kunyange pasina baba, hausi mutemo. Kana kupane kwazviri kuitika tiudzei, tinogadzirisa.
Vamasango vabvuma kuti vanoziva kuti bazi ravo nderimwe rinoonekwa neveruzhinji serine uori hwakakura, vakati vari kutora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti vashandi vebazi iri vave vanopfeka mayunifomu, uyewo kuita kuti vanhu vakwanise kuwana magwaro akasiyana-siyana vanoda vachishandisa makombiyuta senzira yekuedza kubvisa uori uhu.
Isu department tiri kuita inonzi computers, timaise pama machine kuitira kuti kana kune vaya magovernment officials vanga vachitarisira kuti vanozengerwa lanji kunzi mazvita, mapassports achazoapplywa paline zvokuti hakuna munhu achazonzi nditengereko kuraunda kuondaita application yenyu. Zvimwe zvatoda kuita ndezvokuti tinoda kuti mapassports acho, zvitupa zvacho, mabhetsizikezi acho atongoripo pachena, vanhu vasatombotamburira, nokuti chinozoita kuti pave nouori ndechokuti vanhu vakarwadziwa kana kutambudzika kuti vazviwane vanopedzisira vavakudini vavakuombera vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vopedzisira vatova madzimambo ivo, asi varivo vashandi.
Kunze kwenyaya yehuori, vanhu vakawanda vanosishorawo mabatirwo avanoitwa nevashandi vekwaregistrar general. Asi vamwe vanhu vange vachida kubatsirwa pamahofisi aregistrar general vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa nekwavati kushanda zviri nani kwave kuitwa nevashandi vebazi iri. Mumwe wevanhu ava mugari wemuBulawayo, vakao Malotane, avo vati vakwanisa kubatsirwa munguva pfupi.
Inda ndauya kuzotorera mwana wangu passport. And honestly, I've noted some improvement unlike before. Line yacho yanga ichifamba zvakanaka. Saka zvazvifadza chaizvo. Ndakambouya kare, yes, waitora nguva yakawanda kuti ugadzirwe mapepa kose. Asi nasindaona zvinhu zvakachinja paine improvement.
Vamasango vakadomwa kuve registrar general muna Gunyana vachitsiva vatobaiwa mudede avo vakaendeswa pamudyandigere mushure mekunge vagara pachinzvimbo ichi kwemakore akawanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzavhurwa nhasi muMadagascar musarudzo yemutungamiri wenyika inotarisirwa kuvandudza remangwana renyika iri pachitsuva iyo iri kunetseka neurombo pamwe neuori. Mumwe mukuru wechechi yePresbyterian muCameroon anoti vadzidzi makumanomwe nevapfumbamwe vakanga vapambwa kubva pachikoro chavo pamwe chete nemukuru wechikoro ichi vasunungurwa. Russia iri kurangarira makore makumanomwe nemanomwe ezuva riri munhoroondo yekufora kwemauto muna 1941, apo mauto eRed Army akafora achipfuura nepamudhuri weKremlin akananga kuhondo kunorwisana nemauto eNazi Germany munguva yehondo yechipiri yeSecond World War. Gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west, amai Mary Muliswa achikoka vashorwa nevamwe vanhu mushure mekufananidza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Munangagwa nengirozi yakabva kuna Mwari. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Amai Munangagwa ndivo vanga vari munyarikani muchinoi apo panga pachiita urungwa hwekurangarira zuva revakwegura rinowanzoitwa haro mukutanga kwagumiguru. Vachitaura paungano iri, amai Muliswa Chikoka varumbidza amai Munangagwa zvekuvafananidza nengirozi.
Havana kungoti ndichangozvisiya kunherera chete, asi vabata vanhu vose vakakwegura vechidiki vanotambura ngirozi inopatariro. Saka izvi zvavari kuita takutoona kuti iwo ndo ngirozi yacho vari kuti patariro. Tinoda kuti izvo varambe vane moyo wakadai.
Mashoko amai Muliswa Chikoka aya ashoropodzwa nevamwe vanhu vakawanda avo vati zvinoratidza kusaremekedza nyaya dzezvitendero sezvo pasina munhu wenyama angafananidzwe nengirozi. Mumwe ashoropodza mashoko aya mugaro wemuchinhoi uyo anga ari paungano iri vaClemens Zivu.
Zoka wama kuti wone muna kadaro, muna kaitasa gafi na Aunty Mary. Tivataro kuti amai Mugabe, amai Mnangagwa. Tivafana nizunengiro zizozo, zinu zinoera. Azigoni, tumunanurara mapano pasa kwanza kupana nizunengiro zinengiro zamwari, atinga daro.
Vazivu vanoti kuita uku kunoratidza kunamata vanhu kunoitwa nevamwe vanhu vemubato reZANU-PF vachiti ndizvo zvange zvave kuitwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasati vabviswa pachigaro.
Tiri kuona kuti Mugabe chii hachisi kupera. Makamboona pai futi mukuru vechidiki anombotaura kudaro kuti vaMugabe ingirozi ari kumainterface, kumayouth interface. Ezvonhasiuno zvadzokorora futi kunzwa Mary Muliswa chichoka chitaura kuti amai Mnangagwa ingirozi. Zvina kutombonaka, ZANU ngaireke kudaro. Unhu wakadaro wakaipa.
Hatina kukwanisa kubata amai Muliswa papera musangano uyu kuti tinzwe kuti sei vataura mashoko aya, asi vamwe vati hapana chakaipa pamashoko aya sezvo ungori mutauro wekutenda mabasa akanaka ari kuitwa naamai Mnangagwa. Vachitaura kuvanhu pachengetanai, amai Mnangagwa vakurudzira vanhu kuti vakoshese utsanana kuti vasabatwe nechirwere chekorera.
Mugare muri vanhu vakatsvinda mumusha pamhuri. Uchibika zvinhu zvakaibva zvakachena, panobikirwa, panogariwa, pange pakanaka. Nokuti chirwere chekorera hazvinei kuti kwanzi chakatangira chiri kuHarare, chinogona kuya kuno. Nokuti tinofambidzana handiti, saka chinogona kuya kuno. Asi mushonga wacho ndewokuchena kunenge kwakaita pamusha.
Asi amai Mnangagwa vazvionera pamunhu sefodya apo vakwegura vavataurira kuti vasataure nezveutsanana pasina mvura muguta.
Hamuna mvura mu ndandichakupai mukana wekutaura izvozvo. Handisi mazvoo, ndakandimbuya vaona kuti nyaya yekutaurwa ndiye utsanana. Patiita utsanana sei tisina mvura murokesheni? Handitya.
Mhemberero dzekurangarira vakakwegura dzakaitwa pasi rose mwedzi wapera. Vakawanda vakwegura muZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Ata Chigoriwa.
Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chakakunda Bangladesh kanova kekutanga kukunda mutambo wetest cricket mumakore mashanu apfuura. Zimbabwe yakakunda nemaranzi zana nemakumi mashanu nerimwe. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Zvakakosha iyezve ivo maChevrons anga agarisa Sterik asingahwine mutambo wetest cricket. Tikabvisawo test cricket toziva kuti pakuenda kwavo kuBangladesh vanga varohwawo iyezve kuSouth Africa. Vachisvika ikoko vakarohwa futi kumaone days neBangladesh. Saka tikati maChevrons anga asingaite zvinofadza vanhu vazhinji. Zvekuti kuina uku kwatosurprisa vanhu vazhinji. Asi zvinogona kunge new coach ari kuita maarwisa manew systems iyezve ndiye anogona kuti ange achipatsira nyika yeZimbabwe. Takatarisira kuti kuendera mberi vange vachiita izvozvo kuti vange vachiwina, iyezve mastructures muno munyika ange achiimprova kuri kuitira kuti kunge kuchiuya vatambi vakati wandei vari kuuya kuzotamba mutambo uyu wecricket.
Asi chii chiri kupa kuti panyanye kuita matambudziko akadai mumutambo wecricket? Tinomboona vatambi vachimboti havasi kuda kutamba, vachiramba vachikokundwa mitambo yakawanda.
Sekuona kwangu mutambo wecricket une arrangement yokuti International Cricket Council inoudza mari munyika utinge ichipatsira nyika dzese dziri kuICC. Saka mari iyoyo tinozonetseka nokuti tinogara takamirira kuti iuye kuti tinge tichiita maprograms etu ecricket. Saka sekuona kwangu hatifaniri kuti timirire mari iyoyo chete, because ndio mari inopedzera yakubatsira maChevrons chete nekunetseka kwezvinhu zviri kuitika munyika. Asi tinofanira kuti tinge tichiendesa cricket kuvanhu tichitraya kuti tiwane mari kune mamwe makambani ari muno munyika. Izvozvo zvinoitika kana administration ikanyatsoita zvinhu zvayo nemazvo, iyezve zvichirakidza kuti mari yavanowana vanoishandisa sei. Saka sekuona kwangu hatifani kuti tinge takamirira mari inobva kuICC chete, asi tinofanira kuti tinge tichitsvaga dzimwe nzira dzekutsvaga mari kuti tinge tichiisa mucricket takanangana nemakambani ari.
Tinotenda vamuzi wedu Adebe anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati.